Mutongi wedare la Major Street, Muzware Bianca Makwande, varasa chikumbiro chemuchuchisi wehurumende panyaya iyi, vaMichael Reza, chekuti Muzware Mamombe vanoongororwa pfungwa nomumwe chiremba wechitatu wehurumende. Chikumbiro chavaReza chakauya mushure mekunge ana chiremba vaviri vehurumende vaongorora Muzware Mamombe, vakati Muzware Mamombe vanofanira kutanga varapwa vasati vatanga kutongwa. Mutongi wedare ati hapana chikonzero chinonwisa mvura chekuti Muzware Mamombe vanoonekwa nomumwe chiremba wechitatu wehurumende, sezvo zvakaonekwa nana chiremba vehurumende vaviri ava zvakangofanana. Rimwe remagweta Muzware Mamombe vaAlec Muchade hama vatsinhira zvaturwa nedare.
Nhasi zvazviitika ndezvekuti vamuchuchisi vanga vakapira nyaya ivo kudare yekuti Joana Mamombe anofanirwa kundoongororwa zvakare noumwe chiremba kuHarare Remand Prison, asi ivo vanga vadi vakaongororwa kare. Saka tasingazivi kuti muchuchisi ari kuda kuzama kuita sei. Saka mutongi azozviona kuti ndakatotonga nyaya iyi kare, ndikati Joana Mamombe andoexaminwa. Akaexaminwa ndikati ngaachindorapwa. Akutorapwa. Saka zvaachitaurwa nestedi zvine zvaisina nemusoro wese kuti andoexaminwa, iye akatoongororwa zvakare. Saka chichemo chamuchuchisi charaswa, chiicho chekuda kuti Joana Mamombe andoongororwa zvakare.
Mutongi wedare ati Muzware Mamombe nevamwe vavo, Muzware Cecilia Chimbiri naMuzware Netsai Marova, vadzoke kudare muswambudzi 16. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, nhengo yeMDC Alliance uye varimeya vedhorobha reChitungwiza vaLove More Maiko vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. VaMaiko vanonzi vakakonzeresa kuti vashandi vekanzuru yavo vamire kupwanya dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo mudhorobha reChitungwiza, izvo zvinonzi nehurumende zvaipikisana nezvakanga zvapasiswa nebazi rinoona nezvematunhu kuti dzimba idzi dzipwanyiwe. VaMaiko vakatarisirwa kudzoka zvakare kudare mangwana, apo pakatarisirwa kunzwikwa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Zvichakadai, vamwe vechidiki vashanu vanonzi vakaita mhirizhonga pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House svondo rapera, zvitevera kurwidzana kuri kuita zvikwata zveMDC mudhuri uyu kubudikidza negakava riri mubato iri, vabhadhariswa madhora chiuru pamunhu semari yechibatiso. Vamwe vasere vanosanganisira vaPaul Gorekore avo vakambotora muzinda uyu vanga vari pamberi pedare kekutanga pataenda pamhepo, vakatarisanawo nemhosva imwe cheteyo yekunzi vakaita mhirizhonga pamahofisi eMDC aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.